vagari ava vanowirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari bhenhiudza tsoto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa
vari kuya nevanhu vavo kubva kuharare vachienda vari kuya kuzowana basa panapa tane 3 weeks tinobata hafu saizi tinosera kuzobuda nafo
muzvari tsoto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama
ndobva tatofara tikatazirirawo kuenda mumabhavu tienda kubhava nongo tichagirawo vana tikafu zvinhu zvakaoma
mumwe mugari weparukobha vajeremaya sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa
tiko kwapinda ngari pati kwedu kune 170 inofanira 2 kana kuti 3 aidoga 2 chete vakapinda vekwedu
takabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga uye vari vaimbove muri wehono yerusununguko vaezra horwe vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa
vekambani vakati hongu tinotora asi tinotora nemai nemastage vachatora kana vachitora nenhamba inosvika kuma100 asi havaitori muchimuti mumwe chete
mumwe mukuru wekambani yetensa varichmond machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira gurukota redunhu remasonaland west amai marian chombo vakaita musangano wechimbichimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa nemakambani kuti vapinze vanhu mabasa
tinoda kuti vanhu vatinenge tapiwa ivavo tona kuti tinoita tinofa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo ivoyo
pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kubetbridge uchienda kuharare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai sarudzai makirichi rekumasvingo
ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa therese vanga vangori vekubva kumusangano
hatina kunzwa kuti hurumende ine urongwa here kana kuti polisi panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu rafelix mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vati tivatumire padandemutande ravo rewhatsapp makambani mashanu anoti Bridgman Wells, Fossil, Exodus, Masimba netensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.